manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera nasi kumusi wechina chikumi 17 2021 makatirira ku Studio 7 nepinyiro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Dr. Makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira muchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine urombo zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro. Vanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro paFather Emmanuel Francis Ribeiro avashaya nhasi. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamisvika pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vata vane mukurumbira mukereke Roman Catholic Church Father Emmanuel Francis Ribeiro vashaya nhasi mambakwedza pachipatara cheSt Anne's muHarare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe akashanda naFather Ribeiro, Father Fidelis Mukonori, vati varasikirwa neshamwari yepamoyo asi yazorora semunhu akaita mabasa makuru anosanganisira kushandisa chipo chavo chekuimba kubatanidza vanhu.
Munhu akanga akagara vane chipo chekuimba dzimwe dzavo dzairai enda chivanhu zvokuti
Father Mukonori vati rimwe basa guru rakaitwa naFather Ribeiro nderekuyamura vanhu vaive mumajeri vainge vasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Vakaona vanhu vakawanda
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati vatendi munyika varasikirwa nemufundisi mukuru uyo aigona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Tine urombo zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro. Vanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Mutungamiri wechurch yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati rufu rwaFather Ribeiro runopa mutendi mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaita zvikuru munyaya dzezvinyorwa zvinodzidzisa mararamiro evanhu akanaka.
Rufu rwavo runotipa mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaitawo panyika pano zvikuru sei nyaya dzezvinyorwa. Vakanyorawo mabhuku aidzidzisa mararamiro evanhu sekuzva kwatinoita kuti chinangwa cheliturgy kana kuti chinangwa chezvinyorwa chiripo pakubatsira vanhu kuti vagare magariro zvakanaka munharaunda dzavanenge vachigara. Saka pane zvinyorwa zvatinorangarira zvakanyorwawo naFather Ribeiro.
Munyaya dzezvematongerwo enyika Father Ribeiro vakayamura vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabu Robert Mugabe naEdgar Tekere kuyambuka kuenda kuMozambique uye vakapa pekugara vamugabe nava inosngala apo vainge vaburiswa mujeri mushure nekupedza makore 12 muna 1975 munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vazivisa padende mutande ravo retwitter kuti Father Ribeiro vashaya mangwana neanhasi Father Ribeiro vakazvarwa kuchivhu mugore ra 1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi pagweru teachers college vakazonodzidzira basa rehufundisi pachishawasha ndokuenda kuamerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusorosoro pablooming College of Music. Father Ribeiro avakanyora mimanzi yechitendero cheRoman Catholic inosvika gumi neminomwe vakagadzwa kuve mufundisi musi wa 13 zvita mugore ra 1964 ndokushandira nzvimbo dzinosanganisira Mondoro, Highfield, Marare pamwe nekumajeri uko vakasangana nekuzivana nevezvematongerwo enyika vaive vakasungwa. Hapana zvatizvaziviswa nekereke Roman Catholic nezvekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tano runoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro zvasiya vanhu vafa kubva kuchirwere ichi zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 1614 vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 238 vakabatwa nechirwere ichi nezuro izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi mana nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 40,556 vanhu gumi nevapfumbamwe vakapora nezuro zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 37,075 vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 1841 vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 697,399 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri sezvinokurudzirwa vave zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitatu zvine mazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 423,474. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira zvakanyanya. Kuwana nhomba kunonzi kuri kuti nhetsei sezvo nyika dzakawanda dziri kuda kutanga dzabaya zvizvarwa zvadzo nhomba. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland.
Nyaya yethird wave inyaya inobvundusa zvikuru nokuda kwekuti mawave iwaya anenge achiuya anenge achifungidzirwa nokutarisirwa kuti anouya akasimba kudarika zvakanga zvaizvai zvichiitika pawevhi inenge yakapfuura. Muchaona kuti pakauya wevhi yokutanga ine zvayakaita pakurwara kwevanhu, pararira kwechirwere uye kufa kwevanhu, asi maiona kuti nyangwe mafigiri acho anga asina kuzonyanya kukwiririsa sezvakaita pawevhi yechipiri. Pakaita mafigiri ekuti pazuva paikwanisa kubatwa vanhu vane utachiona hwecovid hunodarika 1,000.
Ko zvatakuonawo vanhu vakawanda vachibatwa nechirwere ichi pazuva zvinorevei izvi Dr. Maida?
Muchaona kuti munyika yedu takuwana mafigiri anodarika 200 evanenge vabatwa noutachiona hwecovid pazuva. Izvozvo fanira kutotipa chenjedzo yekuti third wave iyo iya inokwanisa kunge yatova pakati pedu, nokuti totarisa kuti ava vanhu vatestiwa pamatesting centers edu. Kuvaya vasina kunge vapindana pamatesting centers vanokwanisa kunge vakatowanda vaine utachiona hwecovid hwakatowanda uye vachipararidzira chirwere ichochichi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vatambire kurudziro dziri kubva kubazi rezveutano?
Zvakakosha kuti chenjedzo iya yekuti vanhu vange vachipfeka mamaski, kusanitaiza maoko nokusangofamba nje nokuungana kusingatenderwi vateerere izvozvo, uye vanhu vachikurudzirwa kunobayiwa Jackson re nomba ye COVID zvose izvozvo zvakakosha asi vanhu vanofanira kusatovarairwa zvachose nokuti zvakuitika izvo ratidza kuti tikasatomira pachenjedzo nepakudzivirira nokuita zviyo zvose zvakataridzirwa kudzivirira chirwere cheCOVID ichi mafigiriwa anokwanisa kuramba achikwira vanhu vakatanga kunyanya kurwara nokuti kune dzimwe nyika dzakapoteredza totonzwa kuti muzvipatara vanhu vatozara nevanotopinda maICU chaimo vawandisa nevari kushaika neutachiona hweCOVID iwo.
Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara cheChitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mukuru weChitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuChitungwiza kwakare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachiisa chikumbiro chekuti nyaya iri kupomerwa muzvare Kuvhea iraswe, rimwe remagweta avo vaFred Masarirevhu vauza dare kuti hainganzii mhosva kuti muzvare Kuvhea vakapikisa zvaiitwa nehurumende zvokupwanyira vanhu midziyo yavo, hurumende ichiti iri kuchengetedza maguta. VaMasarirevhu vati mashoko akataurwa namuzvare Kuvhea mashoko anogona kutaurwa chero nani zvake anenge asingafarire zvinenge zvichiitwa nehurumende. Rimwe remagweta muzvare Kuvhea vaJob Scala varambawo mashoko emuchuchisi wenyaya iyi vaLovett Muringwa ekuti muzvare Kuvhea vakatenderedza vhidhiyo pamadande mutande eWhatsApp, Facebook neTwitter vachiti hapana humbo hwekuti muzvare Kuvhea ndivo vakatenderedza vhidhiyo yavanonzi vaikurudzira veruzhinji kuti varwise hurumende. Asi vaMuringwa vati nyaya iyi inofanira kuti ienderere mberi sezvo vachiti mapepa ekuvapomera mhosva ari kuratidza kuti pane fungidziro yakakura yekuti vakapara mhosva yavari kupomerwa. Vatiwo mashoko ari pavhidhiyo iyi anoratidzawo muzvare Kuvhea vachikurudzira veruzhinji kuti varwisane nehurumende iyo yaipwanya zvivakwa zvevanhu muChitungwiza ichishanda pamwe chete nekanzuro yedhorobha iri. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti havaone chikonzero chekuti muzvare Kuvhea varambe vachikwekweretswa kuenda kumatare.
Tiri kuti zvari kutaurwa nzi vakataura pamutemo asva haisi mhosva yakaparwa. Muzvare Alice vari kunzi vakapikisa zvainge zvataurwa nelocal authority kuti vada kupwanya dzimba nezvivakwa zvevanhu. Izvo zvavakapikisa zvange zviri pamutemo. Saka isu tapikisa kuti kupikisa hurumende kana kuti kupikisa local authority kuti zvinhu zvavada kuti hazvisi pamutemo haisi mhosva. Ndo chikumbiro chataisa pamberi pedare. Saka taisa chikumbiro chedu state ikapikisawo chikumbiro chedu. Saka tanzi tidzoke musi wa23 ndo patenge tichipuwa kunzwa kugurwa kwechikumbiro chedu chataisa nezuva nhasi.
Mutongi wedare vaisha nesumatova vati vachatora mutongo wavo musi wa10/23 wekuti nyaya iyi yoraswa here kana kuti kwete. Zvichakadai vanoona nezvekusimudzirwa kwedunhu reHarare kana kuti provincial development coordinator vatafadzwa muguti vakaudza nhefenyuro yeStar FM kuti hurumende ichaenderera mberi nekupwanya zvivakwa zvisiri pamutemo mudunhu reHarare vachiti vachashandisa mutemo weRoads Act kupwanya zvivakwa zvose zvisiri pamutemo. Mune imwewo nyaya mutauriro wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekurava kwoumwe munhu pabhawa remutevedzeri weMDCT vaElias Mudzuri reduriro Bar and Grill. Vanyati havana kuda kutaura mazita evanhu vasungirwa nyaya nechekuita nekufa kwavaRonald Mukurumbira. Vanyati vati nyaya ichiri kuferefetwa saka nokudaro havana zvakawanda zvokutaura. Hatinawo kwanisa kubata vaMudzuri kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo asiri kubatika panhare mbozha yavo. Vanyati vatiwo mutumbi wemufi uyu vaRonald Mukurumbira uyo wakange wamboiswa pamusha pavaMudzuri kuzaka mudunhu reMasvingo wakazovigwa nezuro mushure mekupindura kwemapurisa. Ndakamirira Studio 7 kuChitungwiza. Ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti upfumi hweZimbabwe hunotarisirwa kukwira gore rino nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
IMF inoti izvi zvinotevera gore rakanaka gore rino kuvandizwa kwemabasa emhando dzemoto pamwe nemabasa ekuvaka mumashoko ayo mushure memisangano yakaitwa nechikwata cheIMF chaitungamirwa navadanish wegura negurukota rinoona nezvemari vamutuli ncuve gavhuna webhanga guru munyika Dr John Mangudya vakuru vakuru vehurumende nemakambani akazvimirira IMF inoti kunyange hazvo upfumi hwezimbabwe hwakadzikira muna 2019 na 2020 nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira nzara cyclone Idai necovid-19 gore rino upfumi uhu huchakura asi IMF inoti izvi zvichaenderana nokuti denda recovid-19 richapararira sei munyika nekutiwo nyaya dzekubaya vanhu nhomba dzichabatwa sei inotiwo pane zvirongwa zvekusimbaradza upfumi zvinofanira kutevedzwa zvakaita sekubhadhara zvikwereti kuderedza urombo pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka IMF inoti nyaya yekudzikamisa mari yemuno nekuisimbaradza pachishandiswa zvirongwa zvakaita seforeign currency auction system zvinhu zvakanaka chose uye zvinokurudzirwa nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitambara vaudza studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eIMF pamafambiro eupfumi hwezimbabwe vatiwo ichokwadi kuti covid-19 inogona kuvhiringa upfumi
so far tatitete hurumende yakaunza some kind of restrictions tiri kutarisira kuti hatipinde muthird wave sedzimwe nyika vana south africa vato muthird wave saka izvozvo zvakasaitika economy ichafamba zvakanaka gore rino
vati pachine matambudziko akawanda sezvo veruzhinji vari kutambura zvakanyanya pamwe nekusamira zvakanaka kwenyaya dzeutano vatiwo makambani ehurumende pamwe nezvikwereti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti upfumi hufambe zvakanaka
tine machallenge akawanda tinofanira kugadzirisa nyaya dzemainstitutions edu mareforms anofanira kunge achiitwa kumaparastatals zvese izvozvo even nyaya external debt yedu yakachakurisa zvese zvine zvinofanira kunge zvichigadzirwa izvozvo kuti ikonomi yedu iwandudzike in a more sustainable manner saka hongu tiri kufara kuti gore rino zvinhu zviri nane pane zvazvanga zviri gore rapera
svondo rapfuura World Bank yakaburitsawo gwaro pamusoro pezimbabwe ichiti upfumi hwayo huchakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana nekuda kwegoo rakanaka asi ikati denda recovid-19 rinogona kuvhiringidza upfumi uhwu hurumende inotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rino nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza studio 7 kuti havabvumirani nemaonero ehurumende IMF neWorld Bank vachiti denda recovid-19 ravhiringa upfumi pamwe nekuunza kutambura kuruzhinji munyika
kutotarira kuti iite nominal growth kubvira pagore rapfuura nepatiri kuzvinhu nenyaya yemaeffects ecovid nokuti covid yareduce demand and covid iri kurestricta imainvestments ari kubva kunze saka where is the growth going to come from saka pane dambudziko remafigures esari kupostwa iwayo
zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye inotarisira kutambira nhomba dzinodarika mazana mashanu ezviuru kubva kuchina mwedzi uno ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadzinga basa vaimbove mutongi wedare redzimhosva repamusoro amai Erica Ndewere mushure mokunge vaonekwa kuti havachakodzeri kuti varambe vari mutongi vedare iri nekomiti yakaumbwa kuti ivaongorore Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
komiti iyi yaitungamirirwa nevaimbove mutongi wehigh court Vasimbi Mbako munyori wayo ari amai Virginia Mabhiza avo vanove munyori mubazi rezvemutemo yakawana amai Ndewere vaine mhosva mbiri dzekutadza basa komiti iyi yatambidza vamunangagwa zvayakawana nhasi mangwanani uye zvichitevera kutambira gwaro iri vamunangagwa vaziisa nhasi masikati kuti vabvisa amai Ndewere semutongi wedare rehigh court izvi zvaziviswa nemunyori wedare remakurukota nehofisi yemutungamiri wenyika vamishek svanda avo vati vamunangagwa vadzinga basa mai Ndewere vachishandisa simba ravanopiwa nebumbiro remutemo pasi pechikamu 187 subsection 8 Vamunanga Gwanasva Domao imwe komiti kuti iongorore mutongi we High Court kuvulawayo Justice Thompson James Mabikwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakadzikisira chimiro cheofisi yevatongi apo vakadanana nemumwe mudzimai wavaishanda naye pamwe nekumutumira mifananidzo yavo vasina kupfeka. Komiti ichaongorora vamabhikwa inotungamirirwa nevaimbove mutongi wedare High Court vamafios Cheda. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi Magweta anoti amai Philippa Phillips nava Chaka Mashoko. Komiti iyi yapiwa mwedzi mitatu kuita basa rayo. Zvichakadai, Judicial Service Commission nasi yazivisa kuti iri kutsvaga vanhu vapfumbamwe kuti vadomwe kuve vatongi vedare reHigh Court. Kuti munhu adomwe kuve mutongi weHigh Court anofanira kunge aine makore makumi mana kana kudarika uye ari gweta rashanda kwemakore manomwe kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Sangano renhau repadande mutande reZim Live raburitsa nyaya iyi richiti izvi zvaziviswawo nehurumende yemuZambia. Vakaunda vakava mutungamiri weZambia kubva muna 1964 kusvika muna 1991. Vamusangano vakaita nezuro kuGeneva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi vakataura nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamusoro pekupindira kweRussia muzvirongwa zvinotepfenyurwa mururimi rwechiRussia neRadio Free Europe. Russia inonzi yagara ichiedza kuda kuburitsa Radio Free Europe munyika iyi ichiti ikambani yevekunze. Rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC richiti ongororo yayakaita inoratidza kuti hurumende yakawedzera rutsigiro rwainopa kumapoka anotambura ari kumaruwa kubva pakatanga denda reCOVID-19 gore rapera. Raunza mutauro vamwe vachiti harinyatsoratidzi mamiriro akaita zvinhu mumaruwa sezvo kuine vakawanda vanotambura vachiri kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo rubatsiro rushoma ruri kupiwa nehurumende ruri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika, izvo zvinozosiya dzimwe mhuri dzinenge dzichinzi hadzitsigiri bato riri kutonga kunze. Asi vanotsigira gwaro reZimvaki iri vanoti zviri pachena kuti hurumende yakawedzera rubatsiro kune vanotambura sezvo kwave nevanhu vashoma vari kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo zvakare manyepo yekuti vanhu vari kugoverwa rubatsiro urwu vachitariswa kuti vabuda mumba mani mune zvematongerwo enyika. ZIMVAC inoti kubva pakawedzerwa nehurumende rubatsiro rwayo zvikamu makumi mashanu nezvina kubva muzana zvemhuri dzinoshaya zvave kuwana rubatsiro rwezvekudya kumaruwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nevechidiki vebato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlachiwayo.
Chekutanga chatinofanira kuti tinyatsozwisisa sevana veZimbabwe ndechekuti hurumende inofanira kunge ichiita mabasa akaita seiwawa nguva dzose zvisina kutarisa kuti uyo abva kuchechi ipi kana kuti uyo ndokwamai vapi kana kuti uyo ndemajoriti. Ndozvatinoda kukurudzira kuti vanhu vese vakafanana kana kuchinzi hakuna kunaya mvura kana kuchinzi kwaya COVID idambudziko rinowira munhu wese zvisinei nebato rakamirira. Ende chavakafanira kuziva ndechekuti kana yava hurumende wahurumende yemunhu wese kusanganisira uyo asikakufariri kusanganisira uyo asina kuvhotera asi unenge wahurumende yemunhu wese zvichireva tinofanira kuita inonzi pachirungu parental responsibility. Chakaita ndechekuti munyika muno mudambudziko rataita ndechekuti bato reZANU-PF nehurumende zvakafanana kuti hapana mutsauko wekuti izvi zvaakuitwa reZANU-PF izvi zvaakuitwa nezvehurumende. Saka vanhu reZANU-PF vanoshandisa zvinhu zvakaita sezvekutora mukana wezvinhu zvehurumende zvinosanganisira even mainput kusanganisira izvo zvaibatsira vanhu vanotambudzika.
Regai tinzwe kuna vaGakanje. VaGakanje munoti negwaro reZimbabwe
naita basa igwaro rakanyorwa nevanhu
wakaita inonzi pachirungu research. Chandafarira ndechekuti mukomo wangu ari kufunga kuti hurumende ine zvayakabatsira nazvo vanhu. Dambudziko ravo ndiri kufunga kuti vezanupf havasi vanhu nekuti vakawana kubatsirwa. Dambudziko ravo rechipiri ndiri kuti vari kutaura zvinhu zvavasina shuwa nazvo. MDC Alliance haina chainotaura chekwaruseva nekuti haizikanwa ikoko ende haiendeko. Saka iri gwaro rakanyorwa nevanhu vane first hand information. Uyu munhu watiri kutaura naye munhu ane ruvengo rwake rwaainarwo nehurumende ari kutadza kubvuma kuti hurumende yakabatsira vanhu zvisinei nekuti ndevamadhuku vezanupf vevemdc. Mubvunzo wenyu wanga uri pakuti vanozvitorawo sei kuti hurumende yakabatsira vanhu nechikafu. Kana hurumende yakabatsira vanhu nechikafu ichinzi yakabatsira zvinhu vezanupf kunyaya yekuti vanhu vese vekumaruseva ndivezanupf. MDC Alliance kana vari kuone uyo nekuyo asi ivo vacho MDC Alliance hapana ari kukomplena kuti haana kuwana chikafu. Saka mugomo wangu zvaari kutaura haasi kukwanisa kupindura mubvunzo wamabvunza imimi. Ari kupinzawo yake nyaya yekuti ingada itori topic yakazvimirira yega. Tiri kudhiskasa pamusoro pedhokumendi rakanyorwa riri kutaura kuti hurumende yakabatsira vanhu kumaruseva. Ichokwadi vanhu vakabatsirwa zvekuti vakabatsirwa ndevebato ripi hazvina pazvakuditswa as long vari vanhu vekupamisha as long vachitambudzika.
Regai tinzwe kuna vasachoya. Vasachoya,
tinenge tikuda kutaura zvinhu zvakafanana asi kuti tichizosiyanisa kuti vamwe vane definition yemunhu inosiyana neinongatichiziva. Isu tiri kukurudzira kuti vana vezimbabwe wese anozomwana wazimbabwe anenge achida rubatsiro senguva yatiri inei yakaoma kudai yekuti vanhu ivhen vanozvitengesera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvinoputswa zvichiitwa zvakasiyana siyana. Inguva yekuti tibatsire munhu wese anenge ari mudambudziko anenge achida kuti abatsirwe. Ngazviwanike zvichibatsira munhu wese ari muno muzimbabwe anenge achida rubatsiro rwakadaro.
Vagatanje, zvii zvingaitwa mune ramangwana kuti zvematangiro enyika zvisapinzwa munyaya dzechikafu?
Chikafu hachigone kungodonha chonzi vanhu nhongaimega. Chinotowana munhu anopa. Munhu wacho anopa apa nhongo mwana wechikoro kuti aupe chikafu. Panotsvagwa anonzi macommunity leaders. Community leader anenge ari padhuze ndicancellor. Kancellor wacho kana ari wezanupf toita sei? Totora akaruza here wemdc kuti ape vanhu? Ndiye anopa vanhu. Dai hurumende yedu isusu ichisarudza vanhu isingade vemdc. MP MDC Alliance ari muparliament vakapiwa vezanupf mota yavakapiwawo. Vakapiwa vezanupf madiplomatic passport yavo vakapiwawo. Vari kupiwa zanupf mari allowance yayo yemapolitical parties fund. MDC vari kupiwa wobirano. Saka hapana chiri kuitwa nezanupf chekuti inosarudza vana vemdc. Kusvikira nanhasi tinorekognisa kuti MDC Alliance ipolitical party inoexista ine pamurumo pati iriko. Saka handisi kuona papoliticizwa asi kana muchiti chikafu chiite zvekudonhedzwa ndege dzofamba dzodonhedza panapa vanhononga vega yobva yaenda panext vanhononga vega tobvisa macommunity leaders.
Regai tinzwiona vasachoya, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe vasachoya kugadzirisa dambudziko ramasimudza irori?
Chikafu ndo chirikutoshandiswa kanezanhu kukabhena makore ese aya ndozvavanoita zvuma inputi ekurimisa chingava chikafu zvingava zvakasiyana siyana zvinouya mumacommunities especially kumaruzevha ndozvavanoshandisa zvichizvibvira kuti kana ukasamudai MDC tiri kunyima chikafu ukasamuda taka tiri kunyima chikafu. Iwo masabhuku iwawo hakuna kana sabhuku anoda zanupf nokuti sabhuku andabudiriro munyika asi nenyaya yekutyisidzirwa nekuvhundutsirwa ndo saka muchizoona senge munofunga kuti masabhuku anosapota zanupf. Inyaya yekuvhundutsira, regera kuvhundutsira vanhu muone zvinoitika.
Vagakanje, mashoko enyu ekupedzisira.
Chichemo chemukomana uyu chekuti zvinhu zvehurumende zviri kupolitisaizwa nezanupf handifunga kuti chichemo chekuenda kuhurumende. Ende hurumende yacho yavari kuchemera ndeipi ivo vasingabvume kuti hurumende iripo yacho iri constitutional? Saka zvinonetsa kana une chichemo chausingazotimenda kunani.
Vanga vari vechidiki vebato rezanupf Alex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Matipo Tsachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai emuzimbabwe munguva ino yecovid-19 pamwe nezvimwe zvakakosha muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle. Olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 17 kunhlangula 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayinasoko. Okwakathesi sisalinde ukuthi maybe kusazukuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu.
Owayengumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda kasekho.
Okwenza abantu bengalandeli ama-rules and ama-regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza.
Abantu abaningi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumende ngomvulo.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashop ayo kumbe iziphaza zabo ezingeneleyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi. Bayakhala kakhulu.
Badlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela udlakela olwenzakale izolo kwezinye indawo. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro kasekho. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo athi akhangelele ukunqoba kukhetho luka 2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owake waba ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda kasekho. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ite pandaba le Herald libika ukuba uKaunda ubhubhe namhla esibhedlela seMayinasoko Medical Center eLusaka. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uKaunda ongene esibhedlela lesukunsukwana ezedluleyo ecela ukuba abantu bemthandazele. Bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele ngokubhubha kukaKaunda. Umnumzana Vusumuzi Sifile Sibanda, umqondisi wePinos Institute of Southern Africa, obesebenza loKaunda kulezi nsuku uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kwakhe.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayinasoko. Okwakathesi sisalinde ukuthi maybe kusazukuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu. So ngikho sakulindele kodwa ke hayi sesitholile confirmation ukuthi umnumzana Kaunda kasekho.
Usibanda osebenzela eLusaka uthi uKaunda ube indoda emadodeni.
Mina lenhlanganiso engiyikhokhelayo iPanos Institute Southern Africa ukuhamba kukamnumzana Kaunda sokusichiye egcekeni ngoba ube yipatroni yethu njengenhlanganiso, okusho ukuthi bekunguye ebesimthembile, nguye kade sithi nxa singaba kungaba khona okusikhathazayo sigijimele kuye, nxa kungaba khona okunye nedi esifisa khona ukuthi lathi sithole ulwazi olujulileyo besigijimela kuye.
Umnumzana Isaac Mabuka walwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kukaKaunda.
Ubabani wasacrifisa impilo yakhe, wasacrifisa impilo yabantu bakhe, wasacrifisa ilizwe lakhe ezimisele ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Ngiyakhumbula ngesikhathi kule ndlala, thina siyile ndlala ezinkambeni, babezama ukuthi sithole ukudla kodwa usizwa kuthiwa eZambia akula kudla. Kodwa ezinkambeni ngenxa yokuthi abantu basebe baningi kakhulu, uKaunda wayezimisele ukuthi wasikushewe lokhu kudla okutholakele elizweni lakhe. Sizwa ubuhlungu kakhulu njengezaphu.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala ohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokwethula kwemibiko uthi uKaunda wasebenza kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso ezinjenge Southern African Development Community lezinye. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandlekezana PF.
Thina njengeZimbabwe siyakhala sibili kakhulu ngokulahlekelwa, sikhala kunye leZambia ngokulahlekelwa ngobaba o-former president, u-president Kenneth Kaunda. welizwe leZambia. UKenneth Kaunda ke ingathi ilizwe leZimbabwe kukhululeka kuyabe kungaphelelanga nxa singakhuluma ngoKenneth Kaunda.
UKaunda wabusa eZambia kusukela ngomnyaka ka-1964 kusiyafika umnyaka ka-1991. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Uzulu uqhubeka ezisebenzela njengenhlala yenza lanxa nje uhulumende esanda kuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama uyalandisa.
Abantu abanengi bathi benza lokhu ngenxa yokuthi balamabhizimusi abo. Unkosikazi Sithabile Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo ngomunye wabo.
Okwenza abantu bengalandeli ama-rules and ama-regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehla.
Umnumzana Isaya Moyo ulombono ofanayo.
Cela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane. Njalo labantu benze lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini sebesenza angani i-corona le iyesha okanti hayi isesekhona.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions othi kunzima eZimbabwe.
Imisebenzi kayikho laba amabhizinisi bayakhuluma ukuthi bathwele nzima ukuze bekwaniseke kumbe ukubhadala iholo eleneleyo njalo kubona ukuthi bayakwanisa ukukhweza ke i-production lokuze phela lokhu esikwenzayo phakathi kwelizwe kumbe ngama-services abe ngama-services kumbe ama-products athengekayo akwaniswa ngabantu abaningi. Bayakhala abamabhizinisi. Imuli zithwala nzima ke ukuthi zithole ukudla, imuli zithwele nzima ukuthi abantwana bethole imisebenzi, izisebenzi zithwele nzima ukuze zithole iholo elenelayo.
Uhulumende waqinisa iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo esithi usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1640 eZimbabwe. Kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane lo elizweni izolo kwathi phose abangamakhulu amabili lamachumi amane 238 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umfundisi omkhulu weRoma uFada Emmanuel Ribeiro Kaseko. Iphephandaba leThe Herald livika ukuthi ubhubhele esibhedlela seSt Anne eHarare. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini. UFather Ribeiro ungomunye wabantu abavimba ukulengiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukugwetshwa kwakhe phezu kwecala lokudubuka kwebhomba esilindweni sesitimela eMutare. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu. Nguye njalo waloba ingoma eziningi zesonto yeRoma kanye lelizwe i-National Anthem elabanye abambalwa. Walungisa njalo iflegi yelizwe encediswa ngabanye ababekhethwe nguhulumente. Umfundisi Kenneth Mutata uthi ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukushona ukababa uFather Ribeiro owe Catholic Church o abantu abaningi bayamazi ngomculo wamabandla owe Catholic Church kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama 1960s belungisa i-music yama-Africans wayenza i-contribution enkulu kakhulu kumculo lo owamabandla futhi ubaba uRibeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe ngumfundisi wabantu abanenge babe behamba empini abanye bebotshwa yena waba ngumfundisi wa
lo ngumfundisi Kenneth Motata obexoxa le studio 7 eseHarare. Kolunye utaba imbiko esisanda kuyamukela ithi umahluli wedale le High Court uJustice Eric Ndewere usexotshiwe umsebenzi ngumongameli yeMasoni Mnangagwa kulandela ukutholakala kwakhe elamacala amabili okwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Lokhu kwaziswe ngunobhala ehofisini kaMnangagwa umnumzana Misheki Sibanda namuhla. Iqula elaphenya udaba lukaNdewere lithi wayethetha amacala ngendlela eziphikisana lemithetho yelizwe. Kasenelisanga ukukhuluma loNdewere ngalolu daba. Izizalwane zakwele South Africa eSoweto sezisungule uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe kuleli lokitshi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ngeziphume ngobuningi zakhamizi ze-Deep Kloof eSoweto zizingela abakwamanye amazwe ngokuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni zisithi abaphume baphele ngoba bengekela bazayifunda ivaliwe. Nkosazana Sandile Dabula omunye obebetshengisela laba uthi bebezoxwayisa olendlebe ukuthi akezwe kungabonakale.
We gave them at least 7 days to vacate. We'll be starting up with the cleanup. If they don't vacate in 7 days, so this is a fourth thing that we're talking about here.
Basalelwe izinsuku eziyisikhombisa kuphela ukuthi baphume baphele.
We're not fighting them, but we're just asking them to vacate peacefully so. So that's why we emphasize that we'll remove them forcefully so.
Izakhamizi lezi ebezikhatshwe ngamapholisa zithi abakwamanye amazwe laba yibo abadala ubugangi kulelokishi. Zifole zaya kwenye indawo okuthiwa iBagdad zisithi indawo le yindawo yobuklewi yabomahotsha lezidakamizwa lezephulamthetho. Bafuna njalo abakwamanye amazwe abalamabhizimusi amancane kuleli lokishi baphume baphele besithi la amabhizimusi kufanele enziwe izizalwane zakwela South Africa ezingasebenziyo. Bathi abakwamanye amazwe laba bathatha imisebenzi eminingi. Lokhu kutshengisela ukukhanya kuzaqhubeka kubangela ukuthi abanye abakwamanye amazwe baphume elokishini le-Deep Kloof baye ezihlotsheni zabo kwamanye amalokitshi. Baningi-ke asebesole ukutshengisela lokhu besithi izenophobia esegcekeni ngoba kusolwa abakwamanye amazwe kungela bufakazi bokuthi boneni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabudena uthi ngumkhuba omubi ukuthi sonke isikhathi impilo ingaba nzima kugegelelwe izalwane zakwamanye amazwe.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashop ayo kumbiziphaza zabo ezingenelweyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi bayakhala kakhulu. Besingezwa ukuthi bakhona yini abavela eZimbabwe labo abalimele kumbe labo abathathelwe impahla ezidolo zabo.
Abebetshengisela namba bebethwele imiqwayi izinduku lenswazi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimbokodo lela amalungelo abesifazana unkosikazi Victress Mathutu uthi bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabi kakhulu lokho, akukho into ebuhlungu empilweni njengokuthi uhlale uwethukile, uhlale usisaba ukuthi loba yini sokungenzeka kuwe. Kubuhlungu kakhulu ngoba lathi silapha nje ngoba sizizamela impilo ongangokuthi ngani isimo asinjengaleso siyisikho sona emazweni esisuka kuwo ngabe kasikho kuleli lizwe laseSouth Africa.
Ene South Africa lungiselela ukuqhuba ukhetho lwezabelo ekupheleni kwanalo umnyaka. Kuvamile ukuthi ngesikhathi semikhankaso kuhlukunyezwe abakwamanye amazwe ngenxa yezinye inkokhelo ezithi yibo ababangela indubo ezibhekane lelizwe. Njengenjwayelo uhulumende akazange aphawule ngokutshengisela lokho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
Kulabanye abathi ibandla elibusayo leZANU PF kalenzi kuhle kodwa kubuye kube labanye abathi inkinga isemabandleni aphikisayo. Lokho kuphuma njengesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Okwamanje abantu bakhala ngokuguguteka komnotho ungaguquki kwemithetho etshiyeneyo engenza kube lombuso obalulekileyo elizweni, ukudlephana kwamabandla aphikisayo lokunye. Ibandla leZANU-PF lithi kuningi selikwenzile uZulu eZimbabwe, loba kulabanye abakhuluna ngokuthi sebephila njengenyamazana ngenxa yokuswela imisebenzi ngesikhathi ilizwe lisana lomkhuhlane we-COVID-19. Umphathina bobona ngezokusetshenziswa kwemali yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube usanda kwethula umbilo oveza ukuba ilizwe lenze imali ebelenzalo efika phose amabhiliyoni alitshumi amadola, $9.8 billion, enyangeni ezintathu ezisanda kwedlula. Kodwa abantu bahlaba umkhosi besithi imali kayibambeki eZimbabwe, lapho abaphila khona ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo, umsekeli walowo ubona ngezemsebenzi kubandla elibusayo, uthi badlelana kahle loZulu ozavota ukhetho oluzayo.
Kuyacaca ukuthi ngo-2023 iZANU-PF izanqoba ekhethweni. Lokhu kudalwa ngama-policies esithe afaka ajabulisa uZulu.
Abandla aphikisayo akhala ngokuthi uhulumende wehluleka kulungisa ezomnotho, loba esethulela uZulu imbiko ethi usanda kwenza imali eningi okumangalisayo. Athi yiwo alwela amalungelo kaZulu, hathi uhulumende obopha mahlayana abantu abavalelwa entulongweni bengela macala. Okwamanje athi azama ukukhanga abantu ukuba babhalise ukuvota kukhetho oluzayo oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kuningi asebekwenzela abantu, ngakho ke bazanqoba kukhetho lokudinga amakhansili abazamela idale lephalamende lolukamongameli.
Uye wanqobayo kukhetho luka-2018. Kwalalokhu kumgceke ukuthi uPresident Chamisa uzaphumelela ekhethweni luka-2023. Sekela wakhe nguZulu weZimbabwe, kwalalokhu kukhula kusiya phambili.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MDC Alliance elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kwenelisa ukubamba ngamandla uhulumende ukuba aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ngenxa yokuthi linamalungu amalutshwane kudale ephalamende. Kunabanye abantu ababambewa ngaphansi bemangaliswa yikuxokozela phakathi kwebandla le-MDC Alliance le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzura. Bathi amabandla la kawaselandaba labo. Kodwa umnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lezokwethula kwemibiko kubandla leli uthi bazasebenzelana loZulu. Uthi okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo.
Siyazilolonga, siyazilungiselela kabanzi, sikhangelele ukhetho luka-2023.
Ibandla lezaphu lithi sidlelana kahle loZulu ngoba yiyo insika yalo. Lithi lizana lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngazo zonke indlela, lincedisana labantu bakwele Zimbabwe. Ibandla leli lithi ukudlelana kwalo labantu kuveza ukuba lilibandla likaZulu. Umkhokheli walo uMnumzana Isaac Mabuka uthi lokhu yikho okuzokwenza banqobe kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Irizini esibona ukuthi iZaphu ingawina ama-election izinto ezibonakalayo kathesi elizweni. Abantu bonke sebedubeka, definitely kumele sivotele enye iphathi engayisiyo le ebusayo.
Ngokuhlupheka kwabantu elizweni kukhanya ingani uZulu uphakathi kwelitshe lombokodo. Kulabanye abathi sebelahle ngukhulumende kanye namabandla aphikisayo. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ukuxokozela phakathi kwamabandla aphikisayo kuhlezilukeka kwebandla elibusayo kuzavela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 njengoba lenkokeli yemdabulayo izangenela kwezokuvota.
Khonoko kuyabakhuluma ngokuthi abantu abahambi abaphuma ezindlini beyirejista kuqakathekile, kodwa sebeyenze njalo kumele kubonakale ukuthi kuyenzakala ama-electoral reforms.
Enye ingcwethi kwezombusazwe ezimele uMnumzana Blessing Chidoni uthi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngokunye okwenza kukhanya ngani abantu balahle ngamabandla wonke ezombusazweni. Uthi uhulumende kavumeli ukuba abamabandla aphikisayo angene kuzo.
I-opposition ayikoreti abala indawo yokuthi bekwanise ukuthi beyenze ama-movements engazikhangela kwele COVID-19 esebenzela kakhulu labo aba-in power, because they can easily manipulate i-opposition ukuthi ingakwanisi ukuyakhampeyina.
Baningi abantu abakhala ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe njalo bathi kabasoze bevote ukhetho oluzayo ngoba uhulumende kabenzeli kahle kuthi njalo abaphikisayo badlephana sonke isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa zinhlanganiso ezinceda amantombazana lokunye ukuphathelane lokwenzakala eZimbabwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usephendukile elizweni lakhe kulandela imihlangano yakhe lenkokheli yakwamanye amazwe kweleBhilitane kanye lomhlangano awenze lomkhokheli wakweleRussia uMnumzana Vladimir Putin izolo. UBiden uthi utshele uPutin ukuthi kumele ekele ukukhahlameza amalungelo kazulu. Amantombazana angamachumi ayisithupha 60 aqhuba izifundo zika form 3 lo 4 izolo athole usizo lwempahla zokusebenzisa nxa esemfuleni kanye lezokwenqabela umkhuhlane we COVID-19 kunhlanganiso ezizimeleyo. Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights imanyene le supporting soul sending smiles zaphathisa amantombazana la ahlala eHyde Park endaweni ezibalisa iSt Peter's iNyumazwi Robert Sinyoka le Methodist Villages ngempahla ezigoqela ama-sanitary pads, ama-mask, ama-sanitizer kanye lengwalo zokufunda ngamalungelo awo ezivela kuZimbabwe Human Rights Commission. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu luqondane lelanga lokunanzwa kwamalungelo abantwana kuzwekazi le-Afrika olwe-Day of the African Child, njalo amantombazana la azaqhubeka ethola lolu sizo nyanga zonke. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele uKhumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights.
Sikhangele kakhulu abantwana abakuform 4 maqala yibo abalungiselela imihloliso okwakhathesi. Asifisi ukuthi umntwana ngapha ebhize lungiselela imihloliso ngapha etshaywa likhanda ukuthi uzasebenzisani nxa insuku zokuba sesikhathini sezifikile. Then nxa inamba ingenelanga besisehla sikhangele oform 3, nxa ingenelanga sehle siye kuform 2 esigabeni nje jikelele, ikakhulu futhi njalo abantwana abaphila lezimuli eziswelayo. Njalo futhi sikhangela ukuthi laba bantwana abango form 4 yibo phela asebehahabelwa kakhulu ngamajaha. Abanye bakhona babesitshela ukuthi ngenxa yokudura kwama sanitary pads sebeze becina bekhombela nje khona ukuthi bathengelwe ngamajaha.
Lithi amantombazana lalali zawafundisa ngokunye okuphathelane lamalungelo abo. Kuyini lo?
Khangele indaba zezemvelo lamalungelo. Sibafundise lendlela zokuxoxisana lalaba benza izinqumo mbe ngithi abakhokheli besigaba ngenzinto zamalungelo ezibakhathazayo njengabantwana. Zadala amathuba lapha abazabe behlala khona laba abakhokhelayo labazali besethula bona inkinga abahlangana lazo njengabantwana. Besikhanyelela ukuthi sizabahlalisa phansi bonke sibafundise, kodwa ngenxa yesimo secorona bese sibalanda emizini yabo sisiyabanika lokho besibaphathele khona. Sisiya phambili sizabe sibapha nje ulwazi olutshiyatshiyeneyo ngendaba zamalungelo.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngomqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Amabandla ezombusazwe amancane aphikisayo athi lawo aphakathi kokudinga usekelo phambilini kokhetho luka-2023 athi njalo akhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxele umkhokeli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters uMnumzana Xolani Chuma endawonye lonobhala jikelele webandla leThe Patriotic Front uMnumzana Andrew Nyathi onguye osungula lingxoxo.
Ebandla le Patriotic Front. Umsebenzi esiwenza umsebenzi omkhulu. Asifuni nje into yama election. Sifuna ukuthi kutshintshwe indlela yokubusa kuleli lizwe lakithi. So thina siqala awunalo unyaka okhetho lololuzayo. Kumele kwenzakale ukuthi abantu besigaba lapho esikhona thina bahlangane batsho ukuthi iziphi inhlelo abalazo abafuna ukuzenza bese bezikhethela umuntu we-Patriotic Front oza kuba labo ngokhetho phambi kokhetho langemva kokhetho.
Baba Chuma, njengabe Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ungasichazisela ukuthi lingaphi ngamalungiselelo okhetho?
Sisayenza ama-structures amaningi akhona asenziwe kusukela lapho ke sesifundisa abantu ukuqakatheka kwe-economic freedom. Ngakho singena esingathi thina ku-economic war silwela inkululeko yomnotho elizweni lonke. Umnotho utholakala kakhulu ekubeni abantu babambe ama-resources okuhlanganisela umhlabathi, kuhlanganisele imigodi, kuhlanganisele ukulima, kuhlanganisele ngitsho lemfundo. Ngakho ke kathesi thina esikukhangele kakhulu ukubana sifundise abantu ngokuqakatheka kwalokhu, sinikeshiwe ukuthi abantu bonke bayalungiselela ukuvota, amalunga ethu alungiselela ukuvota. Sinibandla elingakhangelanga kuphela ilizwe kodwa likhangele ngitsho le-Afrika yonke.
Ubaba Nyathi, ubaba Chuma lapha uMzwile uthi indikimba abayiphetheyo besiya ebantwini ngeyomnotho. Lina yiphi indikimba emqoka elizahamba liphethe ebantwini?
Indlela ubaba uChuma abeke ngayo sivumelana naye kakhulu kakhulukazi, ikakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu vele abusikhona ekulweleni ilizwe sathola i-political power, amandla awenotho awekho. Yikho ke sisithi thina ekuqaleni lapho esikumele sifuna ukuthi siqale khona, sifuna ukuthi siqale ekutheni abantu baphiwe lawo mandla awokuzibusa ezindaweni zabo, ezigabeni zabo, bese bezenzela inotho yabo. Ngoba okwenzakalayo khathesi yikuthi inotho ithethwe ngabantu abalutshwana abahawukela amakhiwa ebusa inotho ingeyabo. Thina abanye sasilwela ukuthi silwela abantu bonke, kanti bona balwela izikhwama zabo. Kuthe mase kufikele ukuthi uzibuse nangu usekhona, sebengena enotweni sebethatha lokhu bethatha lokhu bebulala i-railway, bebulala i-national blanket, bebulala lokhu, i-production yafa yonke yaphela yathi tu kuleli lizwe lakithi. Iqeda ngabantu bonaba. Kodwa ke basebesibakwazi ukwehlukanisa abantu ukuthi abantu bangaboni ukuthi behlukaniswa yikuthi kulanziwe. Bese bebona abantu bese bebona ngazathi behlukana ngenxa yesizathu sokuthi omunye ukhuluma lolu limi kumbe omunye ukhuluma lolu limi kumbe omunye uzalwa ngale kumbe omunye uzalwa ngale. So indaba yokulwela umnotho silabo oChuma 100%.
Baba Chuma, siyazi ukuthi abamabandla aphikisayo abafana labo MDC Alliance batshona bekhala ngokuthi iZANU-PF iyaqilibezela ukukhetho, ngokunjalo kukhona okumele kulungiswe. Kukhona yini elikhala ngakho lani njengeZimbabwe Economic Freedom Fighters elifuna kulungisiswe kungakayiwa kukhetho?
Thina njenge-EFF eyalapha eZimbabwe sesakunanzelela okokuqilibezelwa. Mina ngokwami ngokubona kwami kungabe kukhona, kangifuni kukwala khonokho ngoba mina kanginabufakazi labo, kodwa engikwaziyo yikuthi abantu okwenza badliwe kakhulu ekhethweni yikubana bayehluleka ukufundisa abantu babo okumele babavotele.
UMnumzana Xolani Chuma ngomkhokheli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters ubexoxa endawonye lonobhala jikelele we-The Patriotic Front uMnumzana Andrew Nyathi. Sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele Zambia uMnumzana Kenneth Kaunda kasekho. Abanengi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumente ngomvulo. Yimi, uNtungameli Nkomo.